manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingayo lichona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 9, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvafamba zvakanaka maningi, ende tinofarawo kuti President vazotumawo marepresentative wavo, even Vice President Muhati vatumirawo representative wavo, both Ravesa Maflowers and also Chief Secretary to the President and Cabinet vatumirawo maflowers zvavo, and that is above what they had already done to support.
Munyori aive nemukurumbira munyaya dzemitambo vaSteven Chifunyise varadzikwa nhasi kumarinda eGreendale muHarare. Nengo dzemapato mana dzakwanisa kunyoresa zviri pamutemo kuitira kuti dzikwikwidze musarudzo yebyelection yekutsvaga mumiriri weZaka East. Nengo nhatu dzebato remufakazi Republic Party dzinowanikwa nedare remulawayo dziine mhosva yekuvhiringa musangano wakaitwa gore rapera. Indwe mimwe emisoro inaudzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munyori aive nemukurumbira munyaya dzemitambo vaSteven Chifunyise varadzikwa nhasi kumarinda eGreendale muHarare zvichitevera kushaya kwavo nemusi wemuvhuro mushure mekunetseka nechirwere chegomarara. Hurumende yabatsira nekuvigwa kwavachifunyise avo vangava vane makore 90 ekuberekwa. Vachifunyise vakashanda muhurumende kwenguva yakareba, vakamboitwa munyori webazi rezvedzidzo netsika. Vaizivikanwa zvikuru nenyaya dzekusimudzira mitambo, uye ndo vakavamba chirongwa chevechidiki chemitambo cheChildren's Performing Arts Workshop kana kuti Chipawo. Vataura vakamirira mhuri yekwaChifunyise vaDennis Chifunyise vanoti semhuri vanotenda zvikuru nerubatsiro rwavavana kubva kuhurumende pamwe nekuhama neshamwari pasi rose. VaDennis Chifunyise vanoti semhuri varadzika muti wanga uchipa mumvuri pamwe nemichero uye vasingakwanise kutsiva. Mushakabvu vasiya vana vatatu vavakaita nemudzimai wavo wekutanga amaitisa Chifunyise avakashaya muna 2004, kunyanga hazvo vanga vaine vana vakawanda vekumhuri yavo pamwe nedzimwe mhuri vavanga vachibatsira. Vasiyawo mudzimai amai Philipa Chifunyise avo vavakaroorana navo muna 2016. Tatanga nekubvunza vaDennis Chifunyise kuti basa rekuradzika mufi rafamba zvakadii.
Rafamba zvakanaka maningi, ende tinofarawo kuti President vazotumawo marepresentative wavo, even Vice President Muhati vatumirawo representative wavo, both Ravesa Maflowers and also Chief Secretary to the President and Cabinet vatumirawo maflowers zvavo, and also Permanent Secretary for Public Service Commission vatumirawo maflowers zvavo, and that is above what they had already done to support the family.
Tinoona kuti hurumende yakanga yatora mutoro werufuru ichiti ndo ichabatsira pakuchengetedzwa kwavachifunyise, ndo zvavabudirira kuita here nhasi?
Sure, vakabatsira, and I think vachiri kubatsira until we are done.
Pakanga pakaziviswa kuti paimirirwa mwanasikana wavachifunyise muzvare Chipo Chifunyise, vakakwanisa here kunge vachizosvika munyika?
Akasvika Zuro Masikati tichitotora mutumbi wavo kubva kunyaradzo tichienda kuchata in the park where the artists, different organizations and artists paid their tribute kuna wachifunyise.
Tishitarisa oimise mure kwa chifunyise, marasikiru watakadiyo nekusha ya kwa wachifunyise.
Hey, you know what? It's like you're saying the fruit tree that was feeding the whole family has gone. And now, yeah, I will tell you, it's a big, big challenge. Tarasikiru, when we can't fill up the gap, Piasara, he was the father figure. I mean, he was the whole family in one.
Tinoona kuti vachifunyise vanga vaita hama neshamwari nyika yose nepasi rose. Kuburikidzawo nemabasa avanga vachiita ekuita zvemitambo nezvimwe zvakadaro. Muchakwanisa here semhuri kuramba muchizviendesa mberi?
That's a big one. Tichaedza, for those who reach out to us, who acknowledge, but I'll tell you what, it's an impossible task. Babaka, vachifunyise vavari munhu wekuti was available for anybody, even Susuvana, Pane Pataito was very jealous because of the fact that he didn't have enough time for Asuka because he would support children who are outside the family and even the clan. And he was just all over. Tingataure, Kudatijiti, Kutambambaku, Kudahudi, but when we talk about wisdom, no. Tingajepe, hapana wadingafungire mfamili, angazi kwali.
Vanga vari mutawaririwe muri, yukwa chifunyise, va Dennis chifunyise, vari parunari muharari ne Studio 7. Nengo dzemapato mana dzakwanisa kunyoresa zviri pamutemo kuitira kuti dzikwikwidze musarudzo by-election yekutsvaga mumiriri weZaka East muparamende. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vane magwaro atambirwa nedare renomination court ndiva director ramba veMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, vaClement Shiduwa veZANPF, vaLazarus Mubango veFree Zim Congress pamwe navaClement Chavarika veNational Constitutional Assembly kana kuti NCA. Mukuru wakufamza kwa basa Zimbabwe Election Commission kana kuti Zeki Mudunure Masvingo vaze kusipudurai vati kunyoresa kwe vachakwikwidza ava kwaito zvakanaka pasina zvanetsa.
Vatatinawo vari kukwikwidza paSaka constituency vana vabva kumapato mana akasiyana siyana. Wokutanga tatina Charamba Derek nokudza meso ndeMDC Alliance, vatevera ndevachavarika Clemens veNCA, tozoita Mr. Chibiwa Clemens veZANPF na vamubango Lazarus veFree Zim Congress Party ndo vachakwikwidza kuSaka East constituent musi wa21 September 2019. Zvinhu zvafamba zvakanaka, vose vauya nemanhiti nemapepa avo akaita zvese zvazviri in order, zvafamba zvakanaka chaizvo.
Vacharamba veMDC vaudza vatori venhau kuti vanotarisira kukunda musarudzo iyi, kunyange hazvo bato ravo rakambokundwa musarudzo iyi gore rapera.
Pasarudzo dziri kutevera semusangano wangu gara kuchitonga sitira gara riri redu reZANPF, saka handitarisiri kuti tinoita any challenge because traditionally rangu gara riri sitira reZANPF. Zvinhu zvatiri kutarisira kuita kunyanya kuZaka East, chekutanga inyaya yemvura because mukatarira maareas atinawo ward 20 paanasboa ndinotenda kwachirombo kune challenge yemvura, then tine dambudziko remaroads. Iye zvino izvi ndingati nhasi ndatoona report yokuti mataxi for a distance ye 57 kilometers vakuchajiwa $45 transport. Saka seZANPF iye zvino takatarisira kuti distance yokubva paJerera kunosvika kwaBenzi kunofana kuprovidwa masupo arikuya
vange vakamirira nhengo ye NCA vanyasa zvo vatiwo vatarisa kukunda musarudzo iyi kunyange vari kukwidza nekuti ZANU-PF yava nemakore echikunda munzvimbo iyi chigaro chezaka East chakasara chisina munhu mushure mekushaya kwevaimirira nzvimbo iyi muparamende vakaston gumbwana muna chikumi mune imwewo nyaya mhuri dzinosvika gumi neina kumasave dzava nemazuva mashanu dzichigara pamhene mushure mekudzingwa mudzimba dzegas mine dzavaigara nedare redzimhosva reko vachinzi dzimba dzavo dzakatengwa nechikoro chepamusoro chegir zimbabwe university vagari vemusha wechemberi vaive vashande vemugodhi uyu uye wakavharwa kare vanoti vari panguva yakaoma apo vana vavo vari kuvata panze sezvo vasina kwekuenda mumwe wevagari vataura nestudio 7 vaedmore munyanyi vati vave kutyira upenyu hwemhuri dzavo sezvo vari kurara panze uye vakatarisana nenhamo yekushaya chikafu
ndinoseenza mundaseenza mugesi maini ndikatora pezheni zvinotadzingwa mudzimba hanzi nyaya yakaenda kudare mahiwa motori nechikwereti chekugara mumba imomo mamusi saka takangogara panze kubva tuwa 4 kusvika nhasi tongori panze hatichatozivi kwokuinda nevana nyaya dzakaenda kumatare matongerwo acho ndo hatisina kunzwisisa kuti anu akafamba sei saka izvozvi tinokutotambura hatitozivi kuti toenda papi nevana todii munhumbi dzedu dziri panze saka inotoibatai izvozvi tinongori panze kana chokudya hatina pokugeza chaipo hapasi kuwanika ende pavaibvisa vanhu vairova vanhu
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reGreat Zimbabwe University panyaya yevanhu vakabviswa mudzimba dzavange vachigara ndakamira Studio 7 Masvingo ndini Gadri Maramba.
Sangano rinomirira zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri kugara nekushanda muSouth Africa reAfrican Diaspora Forum rinoti rine urongwa hwekusungisa hurumende yeSouth Africa nemhosva yekutyora kodzero dzevanhu kuburikidza nekusunga zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri munyika iyi zvisiri pamutemo uyewo kubvumidza mapurisa kupinda muzvitoro zvevabva kure ava achisecha asina magwaro anovapa mvume yekuita izvi kana kuti masearch warrant. Sachigaro vesangano reAfrican Diaspora Forum Dr. Vusumuzi Siwanda vanoti sangano ravo riri kukurudzirwa nevakasungwa ava kuti rivamirire mukushungurudzwa kwavakaita. Vanoti pavanhu mazana manomwe vakasungwa nemusi wechitatu mazana maviri vanga vaburiswa muusungwa kusvika pari nhasi uye pavanhu ava pane zvizvarwa zvezimbabwe zvinodarika makumi maviri. Mapurisa akasunga vanobva kunze kwenyika ava muchirongwa chinonzi chakanga chakanangana nekuchenesa mukati meguta reJohannesburg. Mutungamiri wedunhu reGauteng vaDeft Makura vakazivisa kuburikidza nedande mutande reTwitter kuti mapurisa akawanawo zvombo zvakasiyana-siyana pamwe nezvigadzirwa zvinonzi zvaive nemazita ekunyepera. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Siwanda.
Nezuro takaenda kumapurisa nemalawyers kuti tinonyatsonzwisisa kuti nyaya yacho ingagadzirwa sei because zvainyatsonetsa panyaya iyoyo ndeyekuti pane vanhu vakawanda vanga vasungwa asi vane mapermits nemaasylum documents. Saka chakazoitika ndechekuti kubva makuseni takanga tichitaura nemapurisa akatiwo aiwa nevanhu vekuhome affairs vanga vasingatenderwi kuti vataure nemalawyers kusvika vapedza administrative process. Kusvika kuma2 makuseni nhasi uno papasati pane vanhu vanoburiswa asati kuziva kuti vanhu vachabuda nekuti takanzwa kuti about 200 home affairs yanga yavaprocesa zvikaonekwa kuti mapepa avo ari right asi takazodelaya process chakava chinhu chakatinetsa zvikuru yanga yanyaya ichi yemafingerprint nekuti takazonzwa kuti vanhu vaya vakunonotswa nekuti vakuchekwa mafingerprints kuti havana macriminal records here asi kubva kumapast 2-3 makuseni vanhu vakatanga kubuda and zvikufunga kuti vanhu vabuda vese vanosvika ipapo paalmost 200.
Pane zvizvarwa zvezimbabwe zvakawanda zvakadii muvanhu vanga vakasungwa iwo?
Ndinofunga kuti panhamba yatakaona pamagrupu atakaona nevamwe vatakabatsira netransport nezuro takaona vanhu vanosvika 20 already pavakaburiswa nezuro.
Mati mazovana here tsananguro kubva kumapurisa kuti sei vakaita mareidza vakaita kuvhara zvitoro nezvimwe zvakadaro?
Nezuro makuseni takatomboedza kuti titaure nevanotaurira mapurisa vamatapelo Peters hatina kuwana minduro. Tikazonzwa nevatori venhau vatatu venhau vanotaura kuti vakabvunza minista nemusi wechitatu pavaita maraidzi kuti ko mune search warrant here yekuti muite sei muite maseki zamuri kuita tikanzwa kuti aiwa vakati mitemo mitemo saka tatukona chokuti zvinenge zvekutondwa kuti maseki akaitwa aya anga asiri mumitemo nekuti vanga vasina maseki warrants zvikuru zvikuru zvekuti vavhurire zvitoro zvevanhu ende kusungwa kwakaita vanhu chimwe chatakaona nezoro nechokuti vanhu vanga vakasungwa vane mapasipoti avo vakatosainiswa zviri pamutemo mapepa aiti iwo vanotenda kuti ndo vaitema motokari nematombo uyezve kuti mapurisa paakavasunga akavabvunza kuti mapassport nemadocuments avari kupi vakati havanawo ivo vanga vatakura saka tiri kuona kuti home affairs nemapurisa vari kuedza kuti vatsvage nzira yekuti vajustify maitiro avo kuti vasazviwana vachisungwa nemitemo
saka imiwo sesangano mune matanho hamuchatorawo here
hongu matanho anotoripo nenyaya yekuti vakatowanda nezuro vakatobuda ivavo vanotoda kuti tiite lawsuit against the state yekuti vakasungwa zviri pamutemo vakavharwa zviri pamutemo right to freedom yavo it was infringed nekuti vakaitwa deprived freedom yavo nenzira isina kunaka
vanga vari sachigaro vesangano reAfrican Diaspora Forum Dr. Vusumuzi Siwanda vachitaura vari parunare muSouth Africa neStudio 7 yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanochengetedza pamuganhu wenyika muRwanda vawedzerwa zvakanyanya kumuganhu wenyika iyi neDemocratic Republic of the Congo. Vanhu vakawanda vemuDRC vanga vachida kupinda muRwanda vachirambidzwa zvichitevera kupararira zvakanyanya kwechirwere cheEbola muDRC. Mapato anopikisa Malawi eMalawi Congress Party neUnited Transformation Movement ari kubatana kuitira kuti arambe kutambira zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika musi wa21 Chivabvu. Mapato aya achiti sarudzo iyi yakabiridzirwa. Yasvika nguva kuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngati kurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichinzwa zviri kutaurwa neveruzhinji pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika.
Bona. Vana
Ronald Mambo maParastenberg.
Pari kudodiko paRastenberg kuSouth Africa uko.
Tiri kuzviona it's like an operation ichiri ayo undercover but ita kuti it's a national operation yauda kuzviita. Ndikumbo screen vana I think banda moveringana pachavo. Ndikona pane vamwe vandotoziva vakabakwa mazuva pera waya. Saka asi vachiri kuhoma face saka social media inobatsira tete mazuva. Kana zvekwadi.
Asi
zvavo pamunhu kuti zvakangopa nebanga remuriwo remukicheni rinoshanda kucheka muriwo kuchekera madomasi neonyeni. Asi rinokwanisa kutocheka kuchigumwe chemunhu saka kana kuti ukuvadza munhu kana kuti uraitwa munhu uchaiswa pakuraya munhu. Saka zvinobva nekuti washandisa hawo. Kana ukashandisawo zvakanaka kuwana mikana yemabasa ekuenda kuvana chikoro ekutama assignment vachididi zvinoshanda. Kaza tiko zvoti kwata kutaura neni kwata zvazvo zviri kuitika munyika. Kuti nyika yacho yeZimbabwe ine matambudziko akadai tokuzviziva tiri kusocial media.
Sister Marvelous muri kutaura naDisciple Gilson Madanile.
Aiwa makadiko Disciple muri top fan yedu panapa.
Pari zvino ndiri kupolokwa South Africa. Kuda kungotaura zvangu panyaya yeFacebook kuti Facebook nesocial media ine zvangu ndozoona zviri zvinhu zvakanaka chose. Panyaya yekuti mukanatso kutarira ike zvinokubvira pavakabva vangopinza nhau yayo yekuti unogona kuona mavhidhiyo. Unogona kuona vhidhiyo rausinawo kumboona zvimwe zvinhu zvichiitika. Unogona kutodzidza ipapo chero zvingava zvinhu zvakaipa.
Hello, Maskera says it's live.
I want a square at Rikisawara Nani Uyezwe Mrikupi.
Mkuru Uchara na Yezwe wa Rukadoma.
Tipeo Fungwa Zwenye, Sera Skana Vechidiki, social media, yaka naka ere, yaka ipa ere.
Ah, ndiri sendi ona sekunge social media yakanaka zvinzana nekuti unenge uchishandisa sei ndiri senhangu ndinoiwanzo kuishandisa pakuita zvebhizinesi kutenga nekutengesa nekungozotoro nehama neshamwari ndinonyanya kushandisa iWhatsApp kanyora zviri kuitika nyaya kwerudo ndinosumbana nevanhu vakawanda vanenge vachikomenda vamwe vanokudza zvinobatsira vamwe vanokudza zvinorwadza toextend yekuti kana uchinge wasangana nezvinorwadza ndopavanozonzwa kunzi mumwirano kuti azvitsungirira anwa mushonga nenhau yekude kuti relationship yake anenge akainvolva social media
ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo. Zvikwata zvenhabvu zvechicken in neblack rhinos zvatarisana nemukana mukuru wekutungamira makwikwi ecastle lager premier soccer league. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chemwe chezvikwata zviviri izvi chiri kuenda pamusoro petafura yecastle lager premier soccer league kana chikakunda mumutambo wacho sezvo FC Platinum iyo iri pamusoro isina mutambo munyika svondo rino. Magamecocks nechipembere vanokwanisa kuenda pamusoro pePure Platinum nepoint imwe chete sezvo pari zvino zvikwata izvi zvine mapoints makumi matatu, FC Platinum yacho ine mapoints makumi matatu nemaviri. Asi Chicken Inn neRhinos hadzina mitambo yakapfava nemugovera sezvo Magamecocks aine rwendo rurefu kuenda kunyamuka stadium kunosangana neZPC Kariba. Rhinos yacho iri munzira kuenda kunosangana neHighlanders iyo isati yarohwa kubvira Mandla Mpofu atora basa reurayiridzi kubva kuna Madhinda Ndlovu. Mumwe mutevere wemutambo wenhabvu vaJealous Mushusha vanoti vari kuona Chicken Inn iri pamusoro petafura panopera mitambo yesvondo rino.
Chicken Inn chatokonzeredzeta kuti ipinde pamusoro apa papa Platinum nokuti ngeirinane maZPC kutamba kwairi kuita haisi kutamba zviri consistent saka inogona kurohwa ipapapa kutasava ZPC inorohwa yotora mapaindi ese Chicken Inn yoenda pamusoro.
Asi mumwe muteveri weHighlanders vaLawrence Wekwete vanoti havasi kunzwira tsitsi chipembere vachiti ivo Rhinos inorara chete muBaba Fields nemugovera.
Because heavy tomorrow anga mbui motivator zvaye but haikwanisa kumira mubiye nesupport inenge iri mune vako mune Highlanders vanenge nesupport yavanenge vakawanda Highlanders kurova.
FC Platinum iyo iri kuMalawi uko iri kumirira nyika muCAF Champions League ichatamba mutambo wayo neHarare City nechitatu. Ngezi Platinum Stars iyo iri pachinzvimbo chechishanu haina mutambo zvekare asi ichatambawo nechitatu neTriangle iyo iri kutamba mutambo weCAF Confederation Cup mukupera kwesvondo. Asi Capes United iyo iri pachinzvimbo chechina iri kunanga kwaRusape uko iri kusangana neManika Diamonds nesvondo iyo ichangobva kutandanisa murayiridzi wayo Luke vahombe masomere. Dynamos iyo iri kusimuka zvishoma nezvishoma iri muRufaro Stadium nesvondo nemuChowani Stars iyo iri kutatarika uyezve iri pachinhano chegumi neshanu. Dynamos iri pachinzvimbo chechinomwe. Mimwe mitambo iriko nemugovera yakamira seizvi: Yada versus Wange, T1 versus Herentals. Zvichakadaro makunano eBarclays English Premier League ari kupfunga idza utsi svondo rino. Mutambi wemuZimbabwe Mavelas Nakamba achitarisirwa kutamba mutambo wake wekutanga apo chikwata chake chitsva Aston Villa chiri kushanyira Tottenham. Nakamba uyo aitambira Club Brugge yekuBelgium akatengwa nemari inoita iyo mamirioni gumi nemaviri emapounds zvekuti ruzhinji rwemuZimbabwe ruri kutarisira mutambo uyu zvakanyanya. Nakamba uyo aimbotambira Bantu Rovers inhengo yemaWarriors eZimbabwe. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi. West Ham versus Man City. Newcastle versus Arsenal. Leicester versus Wolves. Burnley versus Southampton. Crystal Palace versus Everton. Watford versus Brighton. Bournemouth versus Sheffield United. Man U versus Chelsea. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8pm apo tiri kutarisa zviri kuitika munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko ku Studio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti Kambo, the reason why kubva kuna baba Harare anzi ndo varidzi veguta reHarare baba Harare kachuya kwamuri kachibva kuno ku Studio 7 tabatashuka kumagumu yechirongwa chedu. Sezvongo yedu yapera rikaiti mbotarisa misoro yenhaudza nhasi. Munyori aive nemukurumbira munyaya dzemitambo vaSteven Chifunyise varadzikwa nhasi kumarinda eGreendale muHarare. Nengo dzemapato mana dzakwanisa kunyoresa zviri pamutemo kuitira kuti dzikwikwidze musarudzo yeby-election yekutsvaga mumiriri weZaka East muparamende. Nengo nhatu dzebato remutwakadzi Republic Party dzinowanikwa nedare rebulawayo dzine mhosva yekuvhiringa musangano wakaitwa gore rapera. Tabatasuka kumagume chirongwa chedu anokuonika ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndikusiya mina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA.